Mushure mekuona kupararira koita dambudziko rekushandiswa kwezvinodhaka. Bazi rinotungamirwa namuzvinafundo matarira paUniversity of Zimbabwe rakaparura chirongwa chinonzi Abuse Substance Diagnostic and Management. Muzvinafundo matarira vaudza Studio 7 kuti ongororo yakaitwa nenyanzvi dzezveutano idzi yakabudisa pachena kuti vana vadiki vane makore mapfumbamwe 9 zvichikwira vave kuputa nekushandiswa zvinodhaka. Vaendera mberi vachiti zvinodhaka izvi zvatekeserawo muzvikoro.
Pane mwana akabatwa kukaribva ukoko form 1 ari drug lord kudistributa madrugs muchikoro. Zvazvinoreva ndezvokuti madrugs atekeshera mumasikoro. Kana masikoro awana madrugs easily, the nation is really in serious.
Vaendera mberi vachiti zvatora makore 16 kuti nyaya iyi ijekere nyika.
Pane zvinotaridza kuti tiri mucrisis. Violence chaiyo yanyanyisa. Mamajors asinganzwisisiki anyanyisa. Road traffic accidents dzawandisa. HIV chaiyo following COVID-19 iri kungokwira. Unemployment including self-unemployment. Vana havakwanisi kuoperata vasina kusvuta madhiragisi.
Vaenderera mberi vachiti zvipatara zvinorapa vanenge varasika njere zvakaita sengoma huru yekumasvingo neengucheni iri kuBulawayo zvazarisa nekuda kwedambudziko iri.
Kumahospitals, ngoma huru reported 80% of mapatients vacho vane psychosis inobva mumadhiragisi. Substance abuse ne alcohol. And we clearly confirm 70% of patients vakupinda imomo vava nepsychosis yamadrugs.
Muzvinafundo matarira vati chipatara chemupiro chekuBulawayo chakatovhura imwe wadhi yekurapa vane chirwere chepfungwa.
2 months ago Mupiro hospital yakatovhura a new unit yokuti vana mumastreets vakuoverflow from this hospital kuti vawane drugs unit.
Mukuru wesangano remubatira pamwe trust iro rinobatsira vechidiki vane dambudziko rekushandisa zvinodhaka amai Christine Kiri hurukuro madamombe vatsinhirawo vachiti zvinhu hazvina kumira zvakanaka zvikuru muvadiki.
Vachiri kusangana nematambudziko ekuti vana nevabereki vari kuzosvika pakuurayana chaiko. Pane mwana recenti akapondwa nababa vake pamusanga pekuti baba vangu vasinganzwisisa kuti zviri kuita mwana izvi zviri kukonzerwa nemadhiragisi. Saka vakasvika pakumurova akafa. Tine vanawo zvakare vari kurova vabereki because vanenge vasvika pachikamu chekuti havachagona kuzvikontrola vari muinonzi drug induced psychosis.
Munyori wesangano reZimbabwe Doctors for Human Rights Dr Norman Matara vanoti vanhu vakawanda vari kufa nekuda kwekushandisa zvinodhaka.
Vanoenda hospital yedu agara ari mashoma and agara ane limited capacity to admit people, so they are obviously overwhelmed issue of drug abuse. Some people are from Kenya.
Kurukota rinoona nezvekufambiswa kwemashoko vaJensen Muswere vanoti nyaya dzekuputa nekunwa zvinodhaka ratova dambudziko guru zvokuti vanhu vanodarika zviuru zvitatu vakasungwa gore rapera. Mutoriro Chalk, Ice, Guka, Bronkley, Bronco, Fembo, Maragado, Mangemba, Nembanje ndizvo zvimwe zvinodhaka zviri kunyanya kunwiwa nekuputwa munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndine Ropa Fadzo Mapinyidze.